Blessing vakadzere vakarohwa nemapurisa nezuro apo vakanga vari munzira vakutosvika pabudiriro police apo vakanga vadedzwa kunzi vazomiririra vanhu veCCC vakanga vasungwa vakadzere igweta rinombomiririra vanhu rinozivikanwa rine chitupa chebasa asi vakarohwa nemapurisa vakatotyoka roko izvozvi vatoiswa plaster paroko iroro pazuva ranhasi vakadzere tanga tiinavo kuhara recentral pakuedza kumiririra nekubatsira ivo vanhu veCCC vatiri kutaura vakasungwa nezuro avo asi vakadzere vazovingwa vakatorwa nebudiriro police vakaendwa navo vasungwa vachinzi vane mhosva inonzi criminal nuisance.
Chii chazoitika pavasvika kubudiriro kwacho?
Vasvika kubudiriro vazosiyiwa vakanzi vanozoenda kudare redzimhosva nemusi wechina. Saka vareleaseswa izvozvi vakwanisa kuenda kumba. Then tikatarisa veCCC 25 vakasungwa nezuro vanosanganisa mumiririri wemuparamende wekugweru kumukobha vaAmos Chibaya vacharjwa nemhosva yeSection 37 yeCriminal Law Codification and Reform Act. Iyo inoenderana neinonzi participation in an illegal gathering for the purposes of incite violence.
Vasungwa ava vari kubvuma mhosva here kana kuti vari kuramba?
Vese vari kuramba mhosva, vese vachaenda kudare mangwana. Vari kuti ivo vanga vakaungana semaexecutive committee in a private place vachiita musangano wavo zvinotenderwa pamutemo zvisinei nekukumbira mvumo uye hapana anga achiita zvekuincite violence.
Saka vanoendeswa riini kudare?
Vanotarisirwa kumira pamberi pedare ramagistrate nemuvhuro mangwana.